Nasi se batu MDC ita meeting standing committee. We acting president wedu wa advocate meeting committee wa sheda ma district chairperson of 210 constituencies in Zimbabwe. Kuti vauye kuzotikurukure nezvakaitwa nechinational council nezvekuita nevave mupungamiriri wedu.
Saka zvii zvikuru zvabuda mumusangano iwoyo?
Zvikuru zvabuda ipapo ndezvekuti madistrict chairpersons nevepi vati ivo vari kuendosa, vari kubvumirana nezvakaitwa nenational council. Kuti national council ndo body ine masimba ekubvisa vanhu kana kutsvisa vanhu muzvigaro. Takamirira Congress. Saka vabvuma kuti zvakaitwa kuti advocate Honorable Chamisa vaite acting president vari kubvumirana nazvo. Uyewo vakati ivo hazvineki sense kuti kuyi kune vanhu vari kuti kuitwe extraordinary congress. Extraordinary congress havasi kuida, vari kuti ivo dai mari iyoyo yoda kuitwa nayo extraordinary congress yatogwa. Tagadzirira sarudzo kuitira muna 2018. Uyewo vari kuda kuti makakatana apere kuvakuru vedu vakazocherwa.
Tanzwawo kuti kune vamwe vasina kupinda mumusangano iwoyu vari kutungamiri vakaita samuzvare Tokozani Kupe. Zvinorevei kusavepo kwavo kumusangano wamaita nhasi?
Havana kuuya, hazvisi zvokutanga izvi, havana kutanga nenhasi. Vakutopedza gore vasingauyi kumusangano. Asi kana uri mutungamiririka haungati iwewe zvinhu zvaita zvisiri izvo kumusangano kwauri iwewe. Votanga kubuda pamba, womanya parod, votanga kuimba. Hatimbokuwisisai kana vane nyunyuto sevatungamiri vakavhotegwa mucongress 2014 vanoziva nzira dzokuteedzera kuti tigadzirise nyunyuto iyoyo.
Takanzwawo ivo vachamisa vachitaura kuti vachadaidzira musangano wechimbi chimbi kune vamwe vavari kunetsana navo nenyaya yeutungamiri. Zviri kutarisirwa kuitwa riini izvi?
Zviri kuitika sezvo tichitaura izvozvi kune vamiri vedu, vakuru vedu vapresidendi vedu vachamisa vaenda kunotaura navo vakavakumbira kuti vambotsvitsa mashoko kune vamwe vedu vava vachiri kunyunyuta kuti tione kuti zvomwei. Tine vimbiso yekuti kana zvatifambei totenda kuti maybe mavhiki anoteerava zvinenge kwataurirwana kwahwisisana kuti toita sei.